izo hizo mitambo zvisikira zvine tanga tiri kucoronation ya King Charles vari kutononokerwa vari kuda kuuya kuita ushamwari nesu patanga tiri kucoronation isoko takasvika kucommonwealth tagara pasi namai vanotungamira commonwealth nyika dzese dziri mucommonwealth kunze kweyatinoti ABC muneziva ABC ndiyo Australia, Britain neCanada ndodzaadzasara dzeka vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kucommonwealth which is why mukatarisa ripoti yecommonwealth enda kuti nyika ichetu read it carefully muchaona kuti there is much more than the so called negative comments and I would never even consider the net negative
nechikonzero chei
kana tichiinvaita vanhu kuti vazoongorora maelections yedu tichitova kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy so they are making recommendations and because recommendations are based on certain shortcomings they would have noticed kune vane pfungwa dzisiri dziri negative vanonotaka sekuti it's a rejection yamaelections aiwa every observer mission must make recommendations which they think if taken into consideration will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye amataura iyi, utkutu wa maburi tau kupanyai, umutazuneta zenyu, wataono ya kumusha, waoya zvakungozero uchaona kuti unenge uchiona nyika inenge ine shamwari dzikuramba dzichingokura dzichikura nekuda kuti Zimbabwe ine chiremerera globally but also kuchikura nekuda kuti Zimbabwe ine tunhu twayo tuli pamusoro pevhu tunhu twuri pasi pevhu tunodikwa nevamwe dambudziko redu ndeyekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazoti kuti dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanikwa zvedu zvatinazvo zvatakapiwa nayave so haaikokoko mutatya zvenyu takasunga neutare
ko paukama neamerica patiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete zviri kufamba sei
well you see mukatarisa policy yedu yeon foreign relations yakataurwa napresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all kubvira kuti hatina muvengi tinotsvaga ushamwari nepasi rose iwewo ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu kugona muvei kumupamwe mwana kuti adzika handiti zvino kurize ndeyekuti tine vana vevatoda kuti vazhandwe nemuroyi handimukuti tiri pachinhano ichocho kana america ichifunga kuti inobatirwa muukama hwayo nezimbabwe nekuramba kuramba yakaita mashandikongonya nesu ndo zvavada hatingavafombi kuti vatidei vasingapii asi zvino mutoredzero wazvowo zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi